pane zviri kurongwa maererano nezuva ranhasi, asi seZimbabwe hatisi kukomemoreta nhasi. Ministry yedu ine zuva yairi kutirongera patichazoita macommemorations eWorld Cancer Day, but ehe, no commemorate World Cancer Day.
Mungati imi zvimhingampinyi zvipi zviri kusanganikwa muZimbabwe imomo takanyanyotarisa chirwere ichochi checancer?
Chirwere checancer kune atinoti nemuchirungu mamiss and misconceptions akawanda anoita iwo kuti vanhu varege kukurumidza kunotariswa kana vachinge vafunga kuti vane cancer. Chimwe chezvinhu zvinogona kuti vanhu varege kuenda zvakare inyaya dzemari, kuti une mari here yekuti unotariswe kuti une cancer. Kana uchinge waonekwa kuti une cancer, une mari here yekuti uzonorapwe chirwere ichochi checancer?
Hapana here zvirongwa zviri kupiwa nehurumende zvekuedza kuti vanhu vawanikwe vachikwezva kuti vanoongororwa kuti vane zvirwere zvegomarara kana kuti kwete?
Zvakavanda zviri kuitika muZimbabwe kubva kuministry yedu zvichidzika kumaorganizations anoona necancer maererano nekudzidzisa vanhu yatinoti nemuchirungu early detection and prevention yecancer, yekuti vanhu vanzwisise kuti kunoongororwa usati vaane chirwere zvinobatsira pane kuti uzoende vaakurwara. So kune zvakawanda maprograms emaawareness vanhu vachidzidziswa maererano necancer, uye iyo government through ministry kune macenters ekuti vanhu vanogona kuenda vachinotestwa cancer dzakasiyana-siyana kuitira kuti vabatwe zvichiri padhuze.
Macenters amuri kutauraya anowanikwa kupi kune avo vangade kuwanikwa vachivashandisa?
MuHarare, City of Harare Clinics, Municipality Clinic, vari kuoffer mascreening mostly cervical cancer. Kukadoma, Chinoi, kuMasvingo nekuBulawayo, macenters akare iwayo ariko zvakare.
Muri kuona riri gomarara ripi ranyanyotekeshera muZimbabwe pari zvino?
Takatarisa kumadzimai kune gomarara recervical cancer ndoriri kunyanya kuonekwa madzimai. Kana riri gomarara remazamu, tinokurudzira madzimai kuti azvitarise mazamu avo pamwedzi pega pega, mazuva mana au mashanu kana vapedza kuteera. Ngavazvitarise kuti mazamu avo hamuna mabundu here, hamuna tuzvironda here, hapana rashi here, munyatso yakanyatsomira zvakanaka here, vakasvina, hapana zvinobuda here zvinenge ropa. Nekuti izvozvi ndo zvinobatsira kuti gomarara rezamu rikurumidze kuonekwa. Saka tinokurudzira madzimai ese kuti kana uchinge waona kuti pane zvisisiri izvo zvaunosiona mazuva ese pamazamu ako, enda kukliniki iri padhuze newe. Kuvarumewo kune prostate cancer, kune kaposisakoma, zvinovawo zviri kuonekwa muvanhu vechirume kakanyanyisa.